manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana ka vatereri tinosangana zvekare manera anasi uri musi wesvondo Kurume 4, 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vacharwisa uori pamwe nokuvandudza upfumi kana vachinge vakunda musarudzo. Nengo dzeMDCT dzinorwisana zvinotyisa muBulawayo vamwe vakaendeswa kuchipatara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vacharwisa zvikuru nyaya yeugori kupa simba kumatunhu pamwe nokuvandudza upfumi kana vachinge vakunda musarudzo dzegore rino. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muchinoi pamberi pevanhu vanga vachisvika zviuru zvishanu vachamisa vati vacharwisa nyaya yeuori zvakasimba sezvo yadzosera upfumi kumashure. Vachamisa vati vatungamiri vose vehurumende vanofanirwa kutaurira nyika upfumi hwavanahwo sedanho rekutanga kupedza uori.
Patiri kupita first 90 days pane zvatiri kunoshandura muhurumende imomo. Chokutanga chatiri kushandura ndechekuti taakunochinja culture yokuti vari muhurumende ndo vanofanira kunge vane mari kudarika vasiri muhurumende. Kureva kuti nyaya dzecorruption ndo nyaya number 1 yatichadhila nayo. Asi kuti tidhile nenyaya yecorruption tichati kuna vamunangagwa kutanga pamuri dikireyai mari kuti pane yamakawana makaiona kupi.
Vachamisa vati chimwe chinhu chavachashandura kana vakavhoterwa kuti matunhu ave nesimba kwete kuti vatongwe kubva kuguta guru reHarare sezviri kuitika pari zvino.
The first 90 days dzatiri kupinda tiri kugadzirisa nyaya yedevolution. Masimba ngaadzokere kumaprovince, masimba ngaadzokere kumadistricts, masimba ngaadzokere kumawards. Hatichadi kuti hurumende inge ichingova kuHarare, toda kudecentralize hurumende inge kumaprovinsi ese.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wePeople's Democratic Party PDP vatendai biti vati sarudzo dzegore rino ndedzekushandura zvinhu zvakawanda zvinosanganisira upfumi hwenyika. Vabiti vati hurumende yeMDC Alliance ichaumba upfumi hwenyika kusvika pamadhora mabhiriyoni zana mukati memakore manomwe, izvo zvichaunza mabasa akawanda munyika.
Tine kapasiti seMDC Alliance yekukudza upfumi hwedu kuti hukriete mabasa. So we have said mugwaro redu mumanifesto yedu yatiri kulauncha mwetiri kutera kuti we intend to build a $100 billion economy in under 7 years. Zvoreva kuti we can create mabasa anopfuura 600,000-700,000 a year. Tinokwanisa kuzviita izvo.
Vachamisa vati havasi kuzopinda musarudzo vasingazive kuti ndiani achagadzira mapepa ekuvhotera uye kuti mapepa mangani anenge agadzirwa. Vachamisa vati ivo nevamwe vavo havasi kuzobvuma kuti mapepa ekuvhotera agadzirwe nemakambani ekunyika yeIsrael kana kuChina. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Apo vachamisa vanga vachiudza vanhu pamusoro peramangwana rakanaka kana vakunda musarudzo, nengo dzebato ravo dzanga dzichirwisana zvakaipisisa muBulawayo. Vamwe vaendeswa kuchipatara kunorapwa. Kurwisana uku kwaburisa zvekare kuti mhirizhonga iri kusvibisa zita rebato iri pamwe neutungamiri hwaro. Mutungamiri mutori wedu wenhau, Taurai Shava, anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaviri vakuvara zvikuru uye motokari dzine chitsama, kusanganisira yemumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe, dzapwanywa mahwindo mushure mekutemwa nematombo nezvidhinha. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga azosvika pamahofisi aya mhirizhonga iyi yapera. Zvikwata zviviri zviri muMDCT zviri kunakurirana nyoka mhenyu panyaya iyi. Chikwata chiri kutsigira vaNelson Chamisa chinoti change chine urongwa hwekuzeya nyaya dzesarudzo dzemaprimaries, kunyange hazvo utungamiri hwebato huchinzi hwanga hwaenda kuMDC Alliance Rally kuChinoi. Chikwata chiri kutsigira Muzvare Kupe chinoti change chine urongwa hwekuzeya kusagadzikana kuri mubato sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Musangano uyu unonzi wange uchipindwawo nevakuru vakuru vanosanganisira Muzvare Kupe, murongi wemabasa mubato vaAbednego Bebe, mutauriri webato vaObed Gutu nevamwe. Mukurwisana kwaitika, Muzvare Kupe vakuvadzwa, kusanganisirawo mubatsiri wavo vaWitness Dube. VaDube vaudza Studio 7 parunare kuti pavasvika pamahofisi vawana gedhe hombe rakavharwa, izvo zvaita kuti vatadze kupinda mukati, asi gedhe diki rinonzi range rakavhurwa. Vanoti vari panze pegedhi kudaro ndipo pavatanga kurwiswa nevanhu vavadoma mazita avo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vanhu vadomwa navaDube sezvo vange vasingadaviri nhare mbozha dzavo. Asi mumwe mutsigiri weMDCT asina kuda kudomwa sezvo achityira upenyu hwake, anoti vaBebe vane chekuita nemhirizhonga iyi. Asi vaBebe varamba mashoko aya vachiti ndivo vange vadeedzera musangano uyu kuti vazeye nevatsigiri vebato nezvemakakatano ari kuitika mubato iri.
Mastructures edu, especially my lower structures, were complaining kuti zviri kuitika havazvifariri nekuti havana kuudzwa. So saka that hai huyaiti mudzeiwo muoffice. Then they came halfway through the meeting, tanzwa vanhu vakukanda madombo inside. So the youth vazama kuti vadii vabude, but vakusingabudike. So vakazama vanje kuti vaprotect leadership yanga iri mukati. They started throwing manigrigin from outside to try and defend them, but unfortunately they could not. Haungati ndadaidza musangano saorganizer weparty kozouya vanhu vachikandira madombo vaechibva panze tiri mukati, ndendatanga noise yacho. It doesn't make sense, of course, because I was inside and I was actually addressing. So ndotanga noise sei ini ndichiaddress.
VaBebe vati vaenda kunomangara kumapurisa nezvemhirizhonga iyi, vakatiwo vanhu vaviri vakuvara zvikuru vaDube naMuzvare Kupe vaendeswa kuchipatara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisawo kubata vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato Muzvare Tavita Kumalo, avo vanzi vari muchipatara sezvo vaisiri kunzwa zvakanaka. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti chokwadi chaicho chave kunetsa kubuda muMDCT nepamusana pemakakatano arimo. Asi dzinotiwo zvinoshamisa ndezvekuti sei vamwe vakuru vakuru muBulawayo vasina kuenda kumusangano wekuronga zvesarudzo vachisarudza kuenda kuChinoi. MDCT muri kuita makakatano ekuti ndiani otungamira bato iri mushure mekufa kwevaya vemutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai. Vachamisa vanoti ndiwo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa neNational Council yebato iri. Asi Muzvare Kupe vanoti zvakaitwa izvi hazvizi pamutemo, uye ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato sezvo varivo vakasarudzwa semutevedzeri wavaTsvangirai paCongress yakaitwa mugore ra2014. National Council yakapa Muzvare Kupe, vaBebe pamwe navaLove Momoyo mazuva manomwe kuti vasangane navaChamisa vagadzirise makakatanwa avo. Muzvare Kupe, vaBebe, vaGutu pamwe navaMoyo ndevamwe vakuru vakuru vari muMDCT vasiri kuwirirana nenyaya yemubatanidzwa pakati peMDCT nemamwe mapato. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongero enyika dzinoti MDCT inofanira kuratidza zvairi nezviito kwete nemuromo bedzi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti MDCT ibato rinopa vanhu vazhinji tarisiro yakanaka. Nokudaro vakuru vebato iri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yemhirizhonga vanhu vasati vaora moyo.
Zviri kuitika hazvina kunaka izvi. Zvinofanira kuti zvikurumidze kupera nechimbi chimbi nekuti mhirizhonga haina mutupo, haina kuti ibato ripi. MDC ibato rakamirira kuzvitora kwechitetere, saka inofanira kutungamira nemucherechedzo wakanaka. Zviri kuitika zvemhirizhonga kuguru wayo zvakaipa zvachose chose chose. Tinoda kuti mapurisa apindire, vatungamiri vemisangano ngavaite kuti vanhu vanokonzera zvinhu zvese zvemhirizhonga vabatwe, vasungwe, nekuti vakatanga nzira yemhirizhonga haiperi zvakanaka.
Chikonzero chacho ndechei?
Kurwira masimba. Kufunga kuti zvichida kana vanhu vakatadza kukuwirirana kana kuti vanhu vakapokana pakufunga kana kuti pakutungamira, zvinoreva kuti panofanira kuita mhirizhonga hazvisi izvo. Vanhu ngavangotaurirana pachena kuti aiwa, hatina kunzwanana kana zvakadii zvakadii, zvopera murunyararo pasina mhirizhonga. Handioni chikonzero pasi rino kuti panzi pava kudiwa mhirizhonga. Ayo pana panombodiwa mhirizhonga. Mapurisa ngaaziviswe. Vatungamiri vemusangano vatori matanho, vanhu vari kuita izvi vasungwe.
Chakakonzera izvi chii?
Zvinogona kunge zvichibvira nzira yacho tinogona kuzodzokera nayo kunyaya yekusarudzwa, nekuti ndiani achava mutungamiri kubva pashaya vatsvangirai. Ndo nzira yacho iyoyo yekuti vanhu vanga vasiri kuwirirana. Vamwe vakafunga kuti zvichida mhirizhonga ingangovabatsira, asi kwete. Tapota tichiteerera MDC haifaniri kutungamira kana kutungamidza mhirizhonga. Hazvina kunaka. Zvinorunzira rushambwa rwakaipa mumusha. Ngavasiyane nazvo.
Sokuona kwenyu imimi zvingagadziriswa sei?
Chekutanga, vatungamiri vemusangano ngavaite, vanofanira kunge vachiziva kuti vanani vari kuita izvi. Ngatiregei kuhwanda nemunhu. Vamwe vangati zvichida vanhu vekunze, zviri pachena kuti vanhu vemusangano vari kuita izvi. Ngavabvume izvozvo kutanga, voita kuti vanhu ivavo vaiswe paspeshamu nemusangano, chekutanga. Chepiri, vokurumidza kugadzirisana paukuru pautungamiri hwavo murunyararo. Chetatu, mapurisa ngavaziviswe, vanhu vasungwe. Hazvibatsiri kuti vanhu kana vachibva vachapondana kudaro zvichingonzi aiwa, nyaya dzeMDC hadzitongwe nemapurisa kwete. Mapurisa ngavaziviswe, vaite basa ravo, vanhu vasungwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuSpain zvaratidzira nhasi muguta reBarcelona zvichitsigira veruzhinji vanonyomba kupatsanurwa kweCatalonia. Chikwata chePlatform for Tabania chiri kukurudzira kupatsanurwa kwemaguta eBarcelona neTarragona kubva muCatalonia kuitira kuti arambe ari muSpain, ukuwo Catalonia yozvipatsanura. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chinobata nyaya dzeve chidiki chatinopiwa na Evans Zininga.
Muriye Zimbabwe kwazwai ndinoda kukuchingamidza izvakare muchirongwa cheve chidiki chandinokuigira isvondo rega rega tichibva kuno ku Studio 7 ndiri ku Washington DC inini ndichinzi Evans Zininga. Nasi ndaita rombo rakanaka tabatawo mumwe weve chidiki vari kuita zvikurukuru zvavari kuitawo vari muno muAmerica mukoma Taps Mugadza vanogara ivo ku Hollywood. Mukoma Taps ndokuchingamidza muchirongwa.
Maita basi.
Ndimika matiri kungonzwa takungokuonai pa TV nepama radio Positive TV pama YouTube apa zviri kufamba sei? Ndiani Taps Mugadza anetsa?
Taps Mugadza abva ku Zimbabwe 10 years ago kuzoita chikoro MI Musicians Institute in Hollywood ndichiita ma vocal kusaka ndozvandanga ndichiita. Ndatanga kushanda muma studios ari Hollywood ndichiita ma internship sort of getting a little bit of the business, your music. So that's how I got started in Digita, my internships in my studios.
Saka rwendo rwenyu rwekuti muzopinda muHollywood muchiitawo zvemusic zvatinonzwa kuti zvinongoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica kunyanya-nyanya. Imi makarwa hondo yenyu sei kuti musvike pamura?
Ndakatanga muorphanage muZimbabwe nonzi Harare Children's Home iri muEastleigh. Ndakasiwa ipapo ndine 2 days old. Ndandizivamai vangu kana baba vangu kuti from a young age ndaida music tere. Saka fast forward about 10 years later ndaka met a missionary anonzi Regina Jones atanga kundiudza about America anzi unoimba sere ndine team iri kuya kuno kuZimbabwe please could you help us uchiita music navo muma rural areas. When I did that ndandibvunza zvanzi iwewe udakuita chii nelife yako? Ndaudza kuti one day ndamboenda kuAmerica kumboona Disneyland.
Chidochishuwo chemwana mukomana wese kaichocho Disneyland.
Papo, mom, and then she said, wandiwonera ticket yakuno. Initially it was just a plastic man, but Mwari, he had his own plans for me, so that's how my journey started.
It goes not out to 20 years. Wanditaurira nyaya yandibata bata Taps yandandisingazivi yekuti wakakurira paRare Children's Home and hauna kumbowana mukano wekuziva vabereki vako kusvika pari nhasi. Zvinokubata sei mukurarama kwako semuimbi? Zvine zvazvinokudzosera here mundangariro kumashure izvi?
Ndine madays angu sezvinorwadza nombowona vamwe vane maparents avo unozofunga kuti ibasi vangu vari kupi. Ndaita sei anombotendera musoro. Saka mumusic yangu ndinotaima idays kuita authentic taura the way I grew up talking about vabereke and just the way I grew up. Saka
panzimbo dzako dzawakaimba shamwari dzaungati iwewe mbiri favorite dzako ndedzipi?
Pane one and none. I want to hear your voice. Iyo inotaura about vabereke vangu. I wondered what they sounded like. Saka iyo ndiyo number one. Number two, pane mumwe anonzi Waiting for You. Iyo ndakaishuta ndakakura mahomes two Harare Children's Home ne St. Joseph even Belvedere. Iyoyo that's where I shot the video for Waiting for You. Ndakaenda kuZimbabwe kuishuta iyoyo was half nekuti shooting that video ipapo it brought back my memories akawanda some happy ones and that one so happy.
Mbiri yako iri kusimuka tiri kukuona pa Facebook pa YouTube watekeshera America yakutambira. Zvii zvaungadzidzisewo vamwe vechidiki vakafanana nana Taps vari kutarisa vari kure vachiti ini ndikakura ndoda kuzoitawo saTaps kuimba kudai ndichipindawo muHollywood industry sezvizvi?
Zvinoratidza kuti it doesn't matter kuti how your life starts. The only thing is you want to trust God, number one, and then shanda. You try and make sure that you're living your fullest. And that's my advice. And just be yourself. That's what I did.
Saka munowanzoridzira muri kupi?
Muhollywood. this year in Zimbabwe and South Africa. To my shows, I know people at home, they're like, well, how come I'm still Zimbabwe my shows? No way to America and different countries, but it's just it's not going on. That's my plan.
Ichocho chinhu chakanaka chaizvo chekumbonoroverawo musambo muri parukuvhute paZimbabwe apo pane aiwa mukoma taps ndinokutendai nekunge muinesu muchirongwa muri yeZimbabwe ndinokutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi patanga tichitaura namukoma taps mugadza muimbi kurumbira muHollywood muno muAmerica ndinokuda kuti ndikuonekei nhasi nemufaro ndichiti tinosangana zvakare svondo rinouya patichauyazve nechimwe chirongwa chive chidiki zita rangu ndinonzi Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans Zininga namkoma Taps Mugadza makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tomboenda.
Mutevedzeri wemukuru anoona nezvepublic diplomacy nepublic affairs muAmerica vaSteve Goldstein vanotambira gore dzva rekudhabheti vachiti vanofadzwa nezvinoitwa munyika zhinji nevanhu ava kusanganisa avo vekudhabheti vave kugara muAmerica. VaGoldstein vanoti vanhu vekudhabheti vanosangana nezvinhu zvizhinji zvinonetsa munyika dzavanogara zvikuru sei mune dzimwe nzvimbo mutabheti mekare. Asi vanoti America icharamba ichitsigira vanhu kuTibet mune zvishuvo zvavo zvekuchengetedza tsika, magariro nechirudzi chavo. Imwe yenzira dzinoshandiswa neAmerica mukutsigira vanhu kuTibet ndiye chirongwa chinobhadhara mari yekuti vadzidze cheTibetan Scholarship Program. Chirongwa ichi chakaunza kuAmerica vadzidzi vokuTibet vanopfuura mazana mana vachibva munzvimbo dziri muNepal neIndia kuti vadzidze pazvikoro zvepamusoro muAmerica zvinodiwa mukubatsira vanhu vekuTibet. Muna kabvumbi, America ichapembererera makumi matatu emakore echirongwa ichi muguta reDharamsala muIndia. Ichaunganidza vakabatsirwa nechirongwa ichi kupedza dzidzo pazvikoro zvepamusoro muAmerica avo vachatarizwa kurondedzera nokuratidza mifananidzo yekushandisa kwavari kuita ruzivo rwavakawana muzvikoro zvepamusoro muAmerica mukubatsira vanhu vavo uye vachiratidzazve kuti usawira hwavakaita nevanhu veAmerica hunobatsira sei munzvimbo dzavanogara. America inozvipira kutsigira budiriro nokuchengetedzwa kwekunze mumatunhu eTibet uye kubatsira vapoteri veTibet vari muIndia neNepal. America icharamba ichitsigira kodzero dzevanhu veTibet kusanganisa kuti vaite zvechitendero zvavanoda vakasununguka. VaGoldstein vanoti zvinokosha kuti vanhu veTibet vaite zvechitendero vakasununguka maererano netsika dzavo uye pasina anovashungurudza. Vanotizve vanhu veTibet vanofanira kuva nemukana wekusarudza zvavanoda mune ramangwana ravo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Nhasi tina mukoma Joseph Nyakabau avo vanofara muchitendero chavo muspoken word ministries zvekuti vanopamidzira chitendero nekushaurira musiki nziyo dzechitendero. Mukoma Joseph Nyakabau, makadiniko?
Ndinofara kana muchifarawo.
Tinofara kuve nemi, tiudzeiwo zvezvishomanana pamusoro penyu.
Ini ndinoitwa Joseph Nyakabau, ndiri mukomana ane makore anoita iyoyo 27. Ndakabarirwa kwaMutoko, ndikakurira ikoko, ndikazouya kuHarare, ndikaita chikoro changu primary nesecondary muno muHarare. Zvekuimba izvi, takazvitanga ndine makore anoita 16 years.
Mavana makore mangani muchimba?
Zvekuimba izvi ndakazvitanga mugore ra 2007.
Makaita nziyo dzakawanda here?
Munongozivawo nyaya idzi dzekuimba dzine hondo dzakasiyana siyana. Isu pataiimba pandakatanga kuimba kwangu ndainguva munhu anongoimbawo muchurch uchingoimbawo nevamwe nekurumbidza Mwari ndisingatarisiri kuti nerimwe remazuva ndinozokwanisa kutsikisawo nziyo vanhu vazototeerera.
Chakaita kuti musarudze kuimba gospel chii?
Semukomana akakura asina vabereki achitambudzika achirwisana nezvinhu zveupenyu kuti ararame. Utiziro hwangu hwakawanikwa huri hwekutizira kuna Mwari nekune shoko raMwari. Saka izvozvo zvakabva zvadyarwa mandiri kusvikira ndakaona kuti inini chinhu chandinokwanisa kuraramira ndiMwari. Ndakapedzisira ndakangoimba nziyo dzegospel nekuti ishoko raMwari ndo rinokwanisa kuunza kuzorora nekugadzikana mwoyo memunhu.
Wandinyara ndiye wandi chengeta pakushayiwa
kambaka kanonzi wandinyara dzaJesu wega uchingonzwa title yacho muchirongo kuti wandinyara dzaJesu kakauya ndakarimerwa chaizvo ndemubvunzo muzhinji kuti Mwari sei ndakapfuura nepandakapfuura napo, sei ndakarasirwa nevabereki, sei ndine masituation akaoma kudai zvinhu zvakaoma. Asi Mwari akataura nezvi rakatsikama akati iwewe ndakakuda, upenyu ukadana kwandiri ndichakupindura. Masoko aya akauya saka pandakanzwa Mwari achindinyaradza nekuda kwesipiritu yavo ndakabva ndafemerwa kuti ndinyorerweyo rinonzi wandinyaradza.
Kamwe kambo kamativi granasi kanozanaka
itwe kuda kwemba gakuhitwe kuda kwemba.
I will be done. Ndakakaimba muri muchechi zvizhinji zvakaitika. Mweya waMwari ukaburuka, vanhu vanga vakaremerwa vakanzwa kurerukirwa kuda kwerwiriro nemashoko ari ipapo. Saka ndozvinhu zvinhu zvakandipa kuti ndikarekodi kuti nyika yose inzwe, pasi rose rinzwe mashoko akanaka ari panziyo.
Dzese dzamuinadzo idzi vanhu vanogona kudzichenga here mumastore?
Dzimbo idzi dza everywhere. Vanhu vanokwanisa kunodziwana paiTunes, paGoogle Play, paVisa, paSpotify, paYouTube. Vanodziwana dziripo nekunodownloada ipapo.
Mashoko amuinawo okupedzisira ndokuti kudini vanyakabava?
Hazvinei kuti uri muchimiro chakaoma sei, hazvinei kuti uri muchimiro chisingatarisiki kana kuti waremerwa waitwa sei, Mwari anogona kukunyaradza.
Vatereri nemashoko iwayo abva kuna Sazita mukoma Joseph Nyakabau veSpoken Word Ministries. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Mukoma Joseph Nyakabau, tinokutendai zvikuru nenguva yamatora kuti tandadza nhasi.
Tinotenda zvikuru veVoice of America nenguva yamandipowo zvakare.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vacharwisa uori pamwe nokuvandudza upfumi kana vachinge vakunda musarudzo. Nengo ze MDCT zino risana zino chikisa mublawayo vamwe vakaendeswa kuchipatara. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivaine su zvekare mangwana. Kana mchida kutitumira tsambambozha dzitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. Anokuenekai nemufaro ndini Tadonoka Wande ndiri muWashington DC.